Vachiwe ngwa vachitaura kumazana nemazana evatsigiri vavo nhasi vati zvakakosha kuvhotera bato ravo rezano PF nenhengo dzeparamende uye makanzura ebato iri kuitira kuti zviri kukanganiswa nemakanzura aripo zvikwanise kugadziriswa.
Uno vamutare vave nemakore akawanda vachishungurudzika nenyaya dzekushaya migwagwa yakanaka, mvura yekumwa nekugeza yakachena uye marara asingatakurwe neve makanzuru.
Vaenderera mberi vachiti hurumende yezano PF iri kuita mabasa akawanda sekugadzirisa migwagwa, kuwanira vanhu zvekudya panguva ino apo nyika yakatarisana nenzara sezvo mvura isina kunaya.
Zvaratidza kuti vemapato anopikisa akaita sana MDC mabandauko kwavo twakaita fanika atimotoziva kuti mabandauko kwakaita sana TCCC
makatapuka
hanzi Citizens Coalition for Change yekuchinja uchienda kupi? Makanzuru emadhorobha. Isu sebato sehurumende iri kutonga tinonzwa kushungurudzika.
Vachiwengwa avo vakamboshorwa zvikuru munyika nekunze mushure mekufananidza TCCC nenda inoda kutswanywa, nhasi vakurudzira runyararo munyika munguva ino yesarudzo.
Zvekurwisana taita sei? Tose tiri vana veZimbabwe. Hazvinei kuti ungava webato redu rezanu PF kana webato rinopikisa, chinotibatanidza kuti tiri vana veZimbabwe. Saka sarudzo idzi ngadziitwe murunyararo dzigova mucherechedzo pasi rose.
Mutauriri weTCCC mudunhu reMoneyKaland veDavid Panganai vanoti havatenderani nemashoko avachiwengwa.
Hakusazivawo kuri kuitwa navice president venyika. Makanzuru haasiriwo anoapprova mabudget, haasiriwo anopa simba rekukwereta mari kumabhanga. Zvese zvinoitwa necentral government. Mungatarisa migwagwa yarwadza maguta ese. Ngati torei guta remunomamutare mugwagwa uri kurwadza kufamba Ichimanimani Road paflyover panoranwa nezinara, hapane nechekuita nelocal authority. Rimwe guta ravatadza iguta rebulawayo. Handingataure zvangu pamusoro pemvura yavanopromisa makore ega ega patinoita kuenda kumaelections kuti tiri kugadzirisa mvura, tiri kugadzirisa mvura. Zvinhu zvese zviri kunetsa zviri kumiswa necentral government, hazvisi kukanganiswa nemaguta bawe.
Musangano wanhasi wanga uri wekutsvaga rutsigiro kunhengo dzezanu PF dzinoti vaisawo mupfumi vechikangadanga mvura, vamishek mugadza vemutasa south, avo vachakwikwidzana nevamwe vanoti vaprosper chaifa mutseyami chikangadanga mvura, regai tsunga mutasa south, vaozaya chipanga vepatriotic zimbabwe, vataurai mudzipurwa vemdc alliance navaanesu zaranyika vetruth zimbabwe party. Ndakamirira Studio 7 kudanga mvura kwamutare, ndini Lwedha Moyo.